manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 21 2019 makateerera ku studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varwiri vekodzero dzevanhu vakasungwa nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende votarisirwa kumiswa pamberi pematare edzimhosva mangwana. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari unokwira zvasiya veruzhinji vachichema-chema. Zvikoro zvinovhurwa kumatunhu akarohwa nedutu mupengo recyclone Idai. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nengo ina dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa nezuro manheru dzichibva kumusangano wemasangano akazvimirira wakaitirwa kuMaldives dzapomerwa mhosva yekuronga kupidigura hurumende yavaEmmerson Mnangagwa. Vasungwa ava vari kutarisirwa kumiswa pamberi pematare edzimhosva mangwana. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Nengo idzo dzinoti vatatenda mumbeyarara vanoshanda nesangano reCitizens Manifesto, vaGeorge Makoni vesangano reCenter for Community Development in Zimbabwe, vanyasha Frank Mpahlo vesangano reTransparency International Zimbabwe, pamwe nemutungamiri wesangano reCommunity Tolerance and Development Trust, COTRAD, vagamuchirai mukura, vakasungwa nezuro manheru panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport, pavakamhara vachibva kuPrague, guta guru reMaldives kumusangano wemasangano anoshanda akazvimirira. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 parunhare kuti vasungwa ava vakachengetwa mutirongo pakamba yeHarare Central, vakatinzwe zvakawanda kumunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, vaNick Mangwana, avo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo pataenda pamhepo. Rimwe remagweta evasungwa ava, vaJeremiah Bhamu, vaudza Studio 7 vari pakamba iyi manheru ano, kuti vasungwa ava vapomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yavaMnangagwa, pamwe nekukurudzira veruzhinji munyika kuti vaite zvemhirizhonga, vachigunun'una nemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi. Vabhamu vati mhosva iri kupomerwa vasungwa ava inonzi yakaparwa vari kuPrague kwakare kwavakanga vachipinda musangano uyu, uye vati vasungwa ava vakatarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, iro rinotungamira masangano mazhinji anoshanda akazvimirira muZimbabwe, vatavani mwoyo vashora kusungwa kwevarwiri vekodzero dzevanhu vana ava.
Tinoda kuti taure zvisina kutsenga mukanwa nekusoropodza kusungwa kwaitwa vanomirira kodzero dzevanhu. Kusungwa kwarume ava vari kupomerwa mhosva yekuti vakadzidziswa kubvisa hurumende nechisimba kunze kwenyika. Vakasungwa vachidzika panhandare yendege Robert Mugabe International. Tinotsoropodza zvikurusa kusungwa kwavo nekuti kunotaridza kuti hurumende inenge iri kugara yakabatira ana maoko nekuda kwemaomero ezvinhu munyika. Saka yakutaridza usimba hwayo, kutonga neusimba pakunge ichibata nekumbunyikidza vanosimudzira kodzero dzevanhu. Izvi tinozviona nekuti kasike kutanga nguva yapfuura vakadaro zvakare vakasunga anovachairperson wedu vaRashid Mahia vachivapomera zvakare mhosva iyoyi.
Vana ava Vasungwa zvitevera mashoko akaburitswa nebepa naure Herald anoti vemasangano anoshanda akazvimirira ava vari kushanda pamwe chete neMDC yava Nelson Chamisa mukuronga zvekupidigura hurumende, asi MDC yakaramba mashoko akaburitswa neHerald aya. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti hapasisina musiyano pakati pehurumende yavamunangagwa neyavaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakatsiriwa navamunangagwa muna Mbudzi 2017 pakapindira mauto munyaya dzezvematongerwo enyika.
Inyaya yakagara ichiitwa even munguva yavamugabe inyaya yekudzvanyirira vanhu vanenge vachipikisana nehurumende. Iyi hurumende iri kutonga zvashaisa mufaro kana nenhunzi chaidzo, zvashaisa mufaro munhu wese muno muZimbabwe. Vari kutonga nemunondo, asi vanononera vamwe vanhu kuti vari kuda kuvapandukira. Vari ivo vari kutadza kugadzirisa nyaya. Isusu veMDC tinoita zvinhu zvedu pajekerere. Hatina kana munhu watati tauraya kubva 20 years dzatakagadzirwa. Ivo kubva mazuva mashomanene avapinda kwatofa vanhu vanodarika kuma 20 uko. Kwatambura vanhu veruzhinji, mabasa apera, vanhu voshaya zvokuita. Saka uyo vanongonungidza wese wese huroi, vachisiya ivo vakamira pachena vachingoita zvavari kuita izvi. Ngazvichimira ngazviregwe, vanhu vaneta havachada, vatadza kutonga.
Zvichakadai vabhamo vati vari kutarisira kuti vasungwa ava vamiswe pamberi pedare mangwana, apo vakatarisirwa kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Veruzhinji vari kuchema-chema zvikuru nekukwidzwa kwaitwa mitengo yemafuta edzimotokari, vachiti izvi zvichaita kuti mitengo yezvinhu zvose iwedzerwe. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Sangano rinoona nezvemakambani anoita zvemafuta nemhando dzemoto reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA rabudisa mitengo mitsva yemafuta edzimotokari. Peturu yakwira nezvikamu makumi mana nezvitanhatu kubva muzana, ichibva pamadhora matatu nemasendi makumi mana nerimwe parita kusvika pamadhora mana nemasendi makumi mapfumbamwe nemanomwe iri mari yemaRTGS. Vakafanobata chigaro chemukuru weZera vaEddington Mazambani vati vanotengesa mafuta vanogona kutengesa nemutengo uri pasi pewatarwa nesangano ravo. Kukwira kwemitengo yemafuta kuri kuitika mushure mekunge bhanga guru renyika rabvisa mari yanga ichitsigirwa nehurumende kuitira kuti mafuta aya asakwire zvakanyanya. Izvi zvinoreva kuti vanotenga mafuta vachange votsvaga mari yekunze kumabhanga, kwete kumirira kuiwana kubhanga guru renyika. Vachitaura neStudio 7, vaThomas Pashakavambwa vati kukwira kwemafuta kunoita kuti zvinhu zvese zvikwire munyika.
Zvinenge zvava kutoreva izvo kuti maprize ese akukwira, because fuel ndopanotangira zvinhu zvese. Kuti tifambe tiende kudzimba dzedu, kombi inenge yakwira futi. Kwira kwaita fuel kwakuita kuti zvinhu zviwedzere kuoma munyika.
Asi mutori wenhau Tawanda Karombo audza Studio 7 kuti vanhu vanga vajairira kutengeserwa zvakachipa nehurumende ichibhadhara. Karombo ati kunyange hazvo zvichirwadza, Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine mafuta nemutengo wepasi kana mari ikaiswa kumadhora ekuAmerica.
Mafuta dzemotokari akwira mutengo, asi ini ndinofunga kuti tiri vanhu vanga vajaira kuti hurumende inopota ichiti sira yavanoti subsidy, kureva kuti zvoni pamari yatinotenga mafuta edzimotokari hurumende inenge ichiisa yakati wandei yacho, isusu yatinenge tichibhadhara inenge iri mari shoma. Tikatarisa mutengo wemafuta kune dzimwe nyika dzakatikomberedza dzinosanganisa vana South Africa, vana Zambia, vana Mozambique, mafuta edzimotokari kana iri petrol inoita iyo around $0.15 in US dollar terms. Yemunomo yacho ya irikunzi ya kwira iyi tikada kuiisa kuma US dollar cents tinoona iri chiri pasi pe 1 US dollar tishandisa kunyangomusika mutema wachona. Saka zvinhu zvekuti tanga tajaira zvekuti hurumende inotibatsira kutenga mafuta, asi iko zvino izvi ndiri kuona kuti vamutulinube finance minister vaita kuti tichitenga nemari chaiyo chaiyo kana kuti iri padhuze nechaiyo chaiyo.
vaepi momaziba avo vanotengesa mafuta vaudza Studio 7 kuti kukwira kwemitengo kunoita kuti vakwanise kutenga mafuta vega sezvo vasisapiwi mari nehurumende.
Izvi zvaitwa nehurumende zvino tinotarisira kuti zvichatiyamura pakushanda kwedu nokuti fuel yacho tatisakwanisa kuitenga ende ivo vanga vachisubsidize but vanga vasingakwanisi kubudisa foreign currency yacho inoenderana nezvavanga vachi nepractice yavanga vanayo yekusubsidize iyoyo. Saa tinongotarisirawo kuti zvavasunungura mashandiro edu zvichatibetserawo kuti fuel inge ichiwanikwa isiwo tinge tichikwanisa kuita bhizimisi racho.
Kukwira kwemitengo yemafuta iyi kwakonzerwawo kukwira kwemari dzekufambisa kuenda kumusha wechitungwiza kuwadzana nemimwe misha inogara vazhinji kwava pamadhora mana kubva pamadhora maviri nemakumi mashanu emasendi iri mari yemaRTGS. Mafuta ari kugara achinetsa kuwana munyika nepamusana pekushayikwa kwemari yekunze iyo inodiwa kutenga mafuta kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vamwe vagari vekuchimanimani vanoti vari kufadzwa nekukwanisa kwakaitwa navavo kuvhura zvikoro mushure mekunge zvaparadzwa nemafashamu eduti mupengo recyclone Idai. Mumwe mugari wekuchimanimani East uye vari kanzura weward 23 vaGeorge Makwezu vanoti kunyange hazvo midhuri yezvimwe zvikoro isati yavakwa, vana vari kudzidzira mumatende avakapiwa nemamasangano ari kubatsira kubutsiridza zvikoro zvakaparadzwa nemvura iyi. Izvi asi vanotiwo dambudziko ravachiri kutarisana naro ndere pekugara pevarayiridzi sezvo dzimba zhinji dzakaparadzwa nemvura dzisati dzavakwa patsva uye mimwe migwagwa isati yanyatsovhurwa zvakakwana. Zvikoro zvave nemasvondo maviri zvavhurwa uye hurumende yakazvisiya kuti yakazivisa kuti zvikoro zvose zvaizovhurwa uye zvisapindike zvaizoendeswa kune zvimwe uye vana vaizoendeswa kune zvimwe zvikoro kana zvikoro zvavo zvakaparadzwa zvachose. Vadhumakwezu vanotiwo kunyange hazvo rubatsiro ruri kupiwa vanhu rwadzikira, vamwe vachiri kubatsirwa nematende ekuti vawane pekugara mwedzi miviri dambudziko iri rawira vagari vemuchimanimani nechipinge. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvikoro zvakavhurwa zvakanaka zviri maringe nekuvhurwa kwezvikoro, zvakavhurwa semavhurirwe zvinofanira kuita. Endi pakuvakwa kwezvikoro zvizhinji zvacho hazvisati zvapera hazvo kuvakwa nekuti marinovation chaiyo chaiyo pamaclassrooms hatina chitakaona. Pamutangwa sekendari ndo pakaitwa matende ekuti vanhu vafundire, asi zvanga zvakafa ipapo hapana kana chinhuani chendakaona chakagadzirisika. Maroads aathru, asi panyabamba kuenda padzingira hapasati paconnectica. Handizivi kuti mainjiniya ari kupaona sei anhu ari kutendera nekwakurwaisimba kudai kuenda uko kana kuenda nekujopa, saka zviri kunetsa vanhu mafambiro.
Ko dzimbawo dzevarayiridzi, varayiridzi vakakwanisa here kudzoka kumabasa?
Varayiridzi vakakwanisa kudzoka kumabasa asi dzakapa dzacho vanondoshandisa dzakadaro nekuti handina kumboona pakanyatsogadzirwa kuti apa pari kugadzirwa imba yematicha yakakwanisa kuti vagare zviri sefi. Vanogara vachitya.
Ndiani ari kugadzirisa zvivakwa izvi? Vanhuwo vari kubatsira here, masangano ari kubatsira here kana kuti ihurumende?
Hurumende yakangotanga yatora vanhu vakawanda vepublic works, ikatora vanhu aisvika kuma30 pamaschools apa, asi yakazotsima yaakutosara navanhu vasingasviki 10. Vamwe vacho vaakutingokonzeretera nematoilet chete. Vazhinji vacho vakatogara kudzimba asi havana nechavakaona ipublic works.
Saka vanhu vangu vachibhadharwa here pabasa iri kana kuva kuri kubatsira sevagari?
Vakambopinda vachizi vari kubhadharwa asi pavakamiswa hatina kuona kana kuti vakabhadharwa here kana kuti vakaita sei.
Ko muchiri kutambiriswa chikafu here nehurumende kana nemasangano anobatsira?
Chikafu chiri kuuya pano nepapo asi izvezvino zvazvishoma. Red Cross ndio vakatombonyoresa vanhu vevakapa makadzi manji manji kuti vazoone kuisa chikafu chacho, asi havasati vambopa, vachiri kuda kutotanga. Hatisi kuziva kuti vanouya nacho rini.
Zvii zvamungatauravo kuti dai mabatsirwa nazvo pari nhasi?
Zatinga taura kuti vidaita abatsirwa nazvo ngezvekuti vanototi batsira vacho. Ngavauyewo zvenguva ichiripo. Nekuti kuzouya papaye, vamwe vacho vari kutanga kuuya nhasi. Vachiti vanoda kubatsira vamwe, vari kutotsvaka vanhu vasina pekugara. After 2 months, vachiri kutsvaka vanhu vekupe matende. Zvinorwadza ngekuti munonga makuuya kufungisa futi munhu uya uye wakanga atombokanganwa nezvazvo kuti haana pekugara. Saka vari kuda kutibatsira vacho ngavakasirewo. Nguva yacho iyoyo zvinonga zvichidiwa hotipo. Pasaiyo chiselekita kuti toda vanhu 25. Iwo kumine anhu 100 anoda rubatsiro.
Asi kavadhuma kwezu, vazhinji vari kubatsira vari kutopemhawo, saka kupemha kunovatorerawo nguva. Hamuone here kuti zvinokwanisa kunge zvichinonotsa kuwana rubatsiro kwenyu?
Rubatsiro rinoda nguva iripo, rinonga riri rweemergency. Hatingatarisiri kuti paemergency vaya, nguva yeemergency yapera, munhu ouya nerubatsiro rweemergency.
Awo vanga vari vaJoe Dhumakwezu, mugari wekuchimanimani East, uye vari kanzura weward 23 wekwamutsvangwa. Vanga vari parunhare vari kuchimanimani kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko tinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeMalawi vaPeter Mutharika vari kupinda musarudzemu yekutonga apo vanhu vemunyika iyi vari kuvhota nhasi. Vanhu vanosvika mamiriyoni matanhatu nemazana masere ezviuru vari kuvhota musarudzo ichaburitsa pachena kuti vaMutharika avo vave nemakore 90 nemasere vacharamba vari panyanga here kana kuti kwete. Sarudzo mutungamiri wenyika iyi ichaburitsawo pachena kana mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaSaulos Chilima pamwe nevaimbova murairidzi muparidzi vaLazarus Chakwera vachidiwa nevanhu kuti vatungamire nyika iyi zvichitevera kubuda pachena kwevaviri ava vachishoropodza uori uhwo vanoti huri kuitika munyika iyi. Vaimbova gweta remuzinda weWhite House muAmerica vaDonald McGain varamba chikumbiro cheHouse Judiciary Committee chekuti vape umbowo pamberi pekomiti iyi pamusoro pezvavakataura nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump apo pavaironga kuti gweta rakaferefeta kupinda kweRussia musarudzo dzemuAmerica vaRobert Mueller vabviswe pabasa rekuferefeta apo vainge vari pakati pekuita basa ravainge vapiwa iri. VaMcGain vakarambidzwa nemuzinda weWhite House kupa umbowo kukomiti iyi. Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Kushaikwa kwemagetsi yakakwana munyika kwave kuita kuti veruzhinji mumadhorobha vashandise mhando dzemoto dzisingabvumidzwe dzakaita sehuni sezvo vasingakwanise kushandisa dzimwe mhando dzakaita semagetsi ezuva kana kuti solar power pamwe nemagenereta sezvo petrol nedizeri zviri kushaikwa uye mitengo yazvo yakwira zvakanyanya. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Munguva yapfuura paishaikwa kana kuenda magetsi, vanhu vaishandisa majenereta pamwe nemagetsi ezuva kuonesa, kubikisa kana kuita mamwe mabasa. Asi pari zvino havachakwanisa kuita izvi nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvakaita semafuta ekushandisa mumajenereta. Mumwe mugari wemuHarare vaOswald Gumbo avo vanoshandira kumba kwavo vaudza Studio 7 kuti vave kutadza kuita basa ravo nekuti havana dzimwe mhando dzemoto sezvo dzese dzave kudhura.
Nzwa imwe mkana uripo ndewe solar, but kudura kuva kuita ma solar panels iko zvino. Vaonawo mkana vanhu vanotengesa ma solar panels kuti vaona kuti ndiyo option yaano maZimbabweans vodhurisa. Saka oshaya kuti option iripo ndeyekungo yangosara ndeyekuti wochingomirira iwo magetsi acho kuti auye.
Amai LC Sivanda vaudza Studio 7 kuti kunze kwemagetsi havana imwe mhando yemoto yavanokwanisa kuwana kunze kwehuni.
Saka magetsi akangoenda sese zvatomira. Sesu isi tinosona mishina yedu inoshanda nemagetsi. Saka tinoona income yedu kubva mukusona imomo kana zvatomira zvese zvatofarana uye tine mafrizi tsatezo mafriji anotodawo magetsiwa iyo miriwo yedu iri kuora saka tombozova kuti toita sei nenyaya yemagetsiwa ari kuti kangasa zvakanyanya steering
vagumbo vanotiwo huni ndicho chinhu chega chasara chine mutengo vanokwanisa kubhadhara
kozoti zveoda zvekuti uchiti ugadzirire even kudla kwacho kushingosvika kumba unowana kupara wozvotsvaka takauni nokuti kuda kushandireta randinoti ndinoshandisa kuwana moto fuel yacho hakuna
kana vana vechikoro vanotiwo vave kuvhiringidzika pazvidzidzo zvavo nekuda kwekuenda kwemagetsi mudzidzi wepane chimwe chikoro muHarare uyo asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti vave kutadza kuita zvidzidzo science pamwe nekushandisa makombiyuta pakubika vanhu vanokwanisa kushandisa gas asi mutengo waro wakakwirawo zvakanyanya zvichitevera kukwira kwepeturu nedhiziri kirogiramu imwe yegasi yave kutengwa nema RTGS dollars manomwe kana kudarika mutengo weparafini wakakwirawo zvakanyanya sezvo makoronyera aitenga parafini achisanganisa nedhiziri kuti awane mari yakawanda asi kunyange hazvo paine dambudziko remagetsi iri kambani yehurumende inoona nezvekuchengetedzwa kwemiti yeForest Commission inoti inotarisira kuti pachave nekutemwa kwemiti nekutengeswa kwehuni zviri kunze kwemutemo nekuda kwekushayikwa kwemagetsi mutauriri weForest Commission Violet Makoto ati vachashanda zvakaomarara kuona kuti izva zviitike
and as the state authority
isu sekambani inoona nezvekuchengetedzwa kwemiti tinoti kutema miti vanhu vachitsvaga huni hazvisi pamutemo tiri kushishikana kuti dambudziko iri richawedzera nekuda kweload shedding uye zvichatiomera nekuti tinofanira kuwedzera basa rekudzidzisa vanhu kuti izva zvina kunaka uye hazvisi pamutemo tichapinda mumigwagwa kuona kuti vanhu havasi kutengesa huni zvisiri pamutemo
ninogaya magetsi yezesa vafulad kwasira kuti chirongwa chekugova magetsi kana kuti load shedding chiri kuitwa nekuti mvura yave shoma kunyanya remagetsi rekariba vanoti vaifanira kuwana 1050 megawatts pazuva kubva kugwenya iri asi pari zvino vari kuwana 350 kambani yavo iri kutora mamwe matanho kuti vawane magetsi anokwanira nyika uye matanho aya anosanganisira kubhadhara chikwereti chemagetsi aya akashandiswa kubva kunyika dzakatikomberedza pane mari inodarika mamiriyoni makumi masere emadhora ekuamerica asati abhadharwa kukambani yekusouth africa yeescom nehcb yekumozambique asi vagwasi ravanoti chakakosha pari zvino kushandisa magetsi zvine mwero
nekuti magetsi ekutaura kwandaita pokuti haagoniwo kuchengetedzeka saka inini kana ndiri kumba kwangu ndikadzimawo zvandisiri kushandisa panguva iyoyo zvinoita kuti magetsi anga achiwanda kuitira kuti zese aigone kubatidzawo vanga vadzimwa so that kukura kweload kana tati kudzima for instance Mount Pleasant chete kana kuti tachidzima mufakosi chete vanhu vari mufakosi vakadzima zvavanoshandisa zvavasingari kudi kushandisa panguva izvozvo togona kutobatidzawo Glenora kana Budiriro
panyaya yekuti pane vamwe vari kuchema-chema kuti pane dzimwe nzvimbo dzisiri kudzimwa magetsi vagwasira vabvuma kuti izvi zvinoitika nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana vati semuenzaniso zvipata nhandare dzendege nzvimbo dzine zvigayo zvemvura pamwe nemaborder posts haadzimwe magetsi uye vaya vanogara munzvimbo dzine tambo dzemagetsi dzinoenda kunzvimbo idzi wana magetsa yakapedzerwa kuwana zira dzemagetsi hurumende inoti yakapa makambani makumi matatu nemana kuti atange urongwa hwemagetsi anobva kuzuva izvo zvichaita kuti vanoshaya vakwanisewo kuwana magetsi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Studio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kugwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasai sai 9 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasai sai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLive Facebook pedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 6 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm akadzira neshitifari
zvakagurwa namasimhlana nyahuye
pachirongwa chetalk ngatikurukurei tanga tiri kutarisa nyaya yemafuta ekufambisa ayo anonzi mutengo wayo uri kungogara uchichinjwa chinjwa nguva dzose izvo zvepakuti vanoshaya vagare vakaomerwa neupenyu Tiri wadi makadi iko tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndini Josh Madi ndiri kuJoburg.
Ehe mukoma Josh makadi kuJoburg uko tipewo pfungwa dzenyu.
Nyaya yemafuta iyi yakaoma. Kuti zvakangoitwa kunge overnight kungotara mafuta akutokwira onza akwira but maonero angu ndekuti varume ava vasi pachokwadi
sei muri kudaro
nekuti nezuro ndopatakarodzwa isusu kunzi mukuru mukuru webhanga reReserve Bank akubvisa nyaya ye1:1 paus dollar nebhondi then fuel all along yanga iti around $3.22 then choudzwa zvekunzi pa Ministry of Information update kuti duty on fuel rakadzikiswa kubva pa 2:30 kuenda pa 92 cents. Saka zvinhu zvese izvozvo hazvisi kuedha up zviriva zvati pane kunyepa kuri pakaya kuri ipapo kusabuda pachena kuripo because tikazotarisa vakati duty rariri pa $2.30 iyo fuel yanga ichiita $3.22 zvinoreva kuti fuel yanga ichilenda neabout 92 cents bond which is not true. Saka zvinongodawo kuita transparent nekutaura chokwadi. I think that's how we can move forward.
Muri kutaura na Mr. Banda vari kuSouth Africa.
Taurai tinzwe Mr. Banda.
Zvokutanga ndinoda kutanga kukwazisa imi munoita basa rakanaka. Tiviri nevanhu vese vakateerera vari muchirongwa ichi.
Aiwa tinokutenda indi munotoita kuti basa racho rifambe nekuti kana muchititsigira kudai muchiuya pazvirongwa tinobva tanzwa kufara taura henyu.
Aiwa zvinotenda. Nyaya yekuZimbabwe ikai. Semaonero angu inini hainyanyo kunetsa zvavo asi kungoti hurumende yedu yakanyanya kuita maoko akarebesesa. Zvokutoti dai kuri kunzi kungotora zvake munhu wavo zvake kumuendesa pabed bridge apa panopfuura nemacommercial vehicles anova ndo anotakura magoods consolidated goods vakamira ipo paipa vachicollecta mari from 1 up to 30 days ka mari iyo inokwanisa kuraramisa nyika.
Ini mafusimhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ini ndini Mike Hove, ndino koka ekti mpinde mchirongwa chedu, cheve chidiki che The Connection, nasi Maneru, nasi mchirongwa, tukutarisa mamamiru akaita zvinhu munyaya dzeupfumi, tichitarisa matambudziko akatarisa na neve chidiki munyika. Kana mchida ukutipa o maondrenyu, pamsoro penyaya tukukurukura, kana ukutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp, pam namba zinoti, +1 202 465 0318. Number zvekare +1 202 465 0318. Sane pachirongwa The Connection na 8 p.m. Bye bye.
Sezvo nguva yedu yapera rikai timbotarisa misoro inawo zvakare varwiri vekodzero dzevanhu vakasungwa nezuro Manheru vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende vomiswa pamberi pedare mangwana. Mitengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wokwidzwa zvakanyanya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VO.